Isi takamirira hurumende zviri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana veZimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera nokudawo kuti takaenda kumaelections bato reZANU-PF rikahwina purezidendi rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament. Iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabyelections tiri kuona zvakare ZANU-PF iri kukunda maelections ikoko. Saka vemDC vakatanga kuenda kukoti vachinokwikwidza kuti sister winner zvikarapa. Vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite sekuti munyika muno mune mhirizhonga. Zviite sekuti hurumende yapinda yava Munangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu. Saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018. Haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yadrese zvinhu zviri kunoita. Aiwa, idemonstration yekuti chamicha ndiye ngaapiki aite president vamunangagwa ngavabviswe.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika?
Kodzero yekuratidzira iripo, asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda kuita overthrow the government. Wotanga wataura iwewe kuti ndinoda kupidigura hurumende, tichitaura mumarali zvatakanzwa naJob Sikala vachiita, wozoti waakuda kuita demonstration. Saka zviri kureva kuti uri kuda kurova imbwa wakavega mupini. Uri kuda kutaura kuti isusu hatisi kuziva kuti vavarira yako ndeyei. Tiri kuziva vavarira yevakomana vanonokerwa kuti vapindewo mupower. But power haipindwe through the back door. Power inopindwa through being voted nevanhu pamaelection. Wohwina zvakanaka naka wotongwa wapuwa mandate nevanhu, zvokufadzawo kuti wapuwa mandate nevanhu, kwete kuda kupinda nechitsotsi kuti regai tiite mademonstrations tipinde tinogara mustriti. Tagara mustriti zvakaitika kuna Algeria, zvakaitika kuna Libya. Toita kuti hurumende ipidigurwe then toita kuti isi tipinde. Hazvisizvo, haisiwo matongerwo enyika iwayo.
MDC kuburikidza nemurongi wemisangano mubato irori vachibaya vandataura navo vati ivo vari kuronga kuratidzira uku murunyararo, uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo. Imi munoti kudii nemashoko iwayo?
Nguva yega yega vachidaidzira mademonstrations avo ndozvavanotaura izvi. Tichida kuita demonstration yedu murunyararo, asi tinozongoona pasina runyararo rwacho. Tinozoona mashopu akupazwa, tinozoona mota dzeZRP dzaakupiswa, toona futi kana dzeZANU-PF dzaakupiswa mota, toona vachibhuroka marodhi kuti mota dzisafamba, vachivhundusira vanhu kuti musatisapinda mumadhorobha. Saka tiri kuona kuti vari kutyora kodzero dzevamwe vanhu vasinei nezvemademonstration avo, vari kutyora kodzero idzodzo. Saka ndozvaka tiri kuti hatisi kuda kuona nyonganiso munyika muno. Nyika iyi yakarwirwa, vana vakaenda hondo, vakauya nerunyararo, vakauya nekuzvitonga kuzere kwevanhu vatema. Saka taakuda kuti kana tichiita zvinhu zvedu tiite zvine order, zvine law and order, zviri pamutemo, zviri muconstitution yedu.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo pachayo ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga, uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANU-PF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ndo mashoko emanyepo. Takaona even pavaiita maprimary elections avo emuchinda kumaelections a2018 vakarwisana. Tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo. Makaona zvakare zvavakaita kuna Toko Zanu Kupe maziva erufu rwavatsvangira, vakamuponda, vakamudzingirira vese navo vachida kumupisira mumba. Ndo legacy yavo yeviolence iyoyo. Tinovaziva kuti ndo zvavanoita. And then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti takuinda pamberi ngavasazoyeuka bako mvura yanaya. Anopinda pamberi pekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinda muna taifireva. Ndo zvatiri kureva izvo kuti aiwa ngatiteeranei tidzwanane. Asi kana taakuda kusvika panguva yekuedzana masimba, tinoda kuti tizivisane ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana.
Vamutodi, mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa. Ndinoona semashoko akadzama ya, muri kurevei chaizvo?
Tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence, zvichagumisira zvaane violence, zvichaguma zvauncontrollable. Saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo, isu sehurumende hatizobata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ava pamvumo, ivo voita izvozvo. Ndopatiri kuti aiwa ka, hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo. Chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti varikuda kuratidzira.
Asi codification yedu kairi kuti mapurisa ngaaziviswe. Kana mapurisa aziviswa zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa. Saka vanofanira kunge vaine manpower yakakwana yekuti vagone kukontrola demonstration iyoyo.
Tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku. Anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday, handiti? Tiri paholiday. Mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday. Mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana-siyana. Kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumarodzi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here kuavoida maaccident. Saka ndopatiri kuona kuti ipapo ndo MDC paive kudawo zvakare kuita demonstration yayo. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.